kuti chinhu chataigona kunge tichizofara nacho kana kuri kuti ZEC Zimbabwe Electoral Commission yaburitsa gwaro rakafanana nairoro, asi kana tichakatotarisa gwaro racho panguva ino yatiri, riri kuratidza kuti harina kubuda zvakanaka sematarisiro atinoita kuti kana Zimbabwe Electoral Commission ichiburitsa magwaro inoteedzera nzira dzakati nedzakati. Tangunoona richitenderera mumhepo, zvakureva kuti hatisati tanyatsorigashira segwaro rabva kuZimbabwe Electoral Commission.
Tomboti Zimbabwe Electoral Commission inozoburitsa zvakafanana nezviri mugwaro izvi, zvidzamungataura pamazuva iwayo azvizvi?
Ndingangoti tinenge tichitogashira, nekuti chinhu chatakatomirira chatirikuti chatove kuti tiri kumashure kwemwaka. Saka chinhu chataitozonogashira kana vakachitozotiudza kuti ndiwo mazuva acho avakatara zviri pamutemo, zviri pachokwadi, chinhu chekutoti tinenge tichifara chaizvo kuti vaita chinhu chakanaka kuti vagone kugadzirisa panogona kunge pakakanganisika pakufamba kwatakanga tichiita panyaya dzemabaielections dzetarudzoti kuzodzera vamiri veparamende nevekumakanzuro. Saka tinenge tinenge takatotarisira chaizvo. Saka takatyiwa kuti pamwe dai ranga razobuda pamutemo taizokwanisa kutaura zvigaro kuti nesu takagadzira kutarudzo tinge tichipinda madziri tichiona kuti tinofambawo sei.
Zvii zvikuru zvamungati zvakakanganiswa nekunonoka kuitwa kwesarudzo idzodzi?
Kana tichindarisa nyaya yesarudzo idzodzi, tinoona chekutanga kutyorwa kwebumbiro remutemo wenyika nekusaitwa kwesarudzo. Chechipiri tigoona zvekare, nekuti sarudzo dzinoitwa kuti vanhu vasvage vatungamiriri vavo nevamiriri vavo. Saka kureva kuti izvozvi tine vanhu vangasvike kuma300,000 vanenge vasina vamiriri kuparamende pamwe chete nekumakanzuro. Kureva kuti zvichemo zvavo, zvinyuyiso zvavo zvavanotarisira munzvimbo dzavanofanirwa vachitungamirwa nevanhu avo hapana ari kuenda nazvo kuparamende kana kumakanzuro kwazvinofanira zvichitaurwa. Izvozvi nyika yanga iri mubishi kugadzira bajeti. Kune vasina kutopinda vanenge vaine makontribhushenzi asingazotorwa nokuti makanzuro avo havapo. Chitarisa zvikare maMPs anosvika ku28 vakawanda chaizvo kuparamende isina vanhu vakare. Kuri kune kwatove nekutyorwa kwedzimwe kodzero dzinogona kunge dzisiri dzesarudzo chete asi dzinenge zvekuita nekugara zvakanaka kwevanhu kana kune zvekuwana zvemashandiro nekuwanikwa kwemvura zvipatara nezvinhu zvakasiyana siyana.
Takanzwawo veZimbabwe Electoral Commission vachizivisa kuti havana masimba ekubuda nemazuva anoitwa sarudzo zvinobva kumutungamiri wenyika. Zvii zvamungataura padanho iro?
Ndofunga seelection resource center tangobvira tichiti isu kunyangwe komishoni ichiwana yainganzi proclamation iyoyo kubva kumutungamiriri wenyika, ivo vane matanho avanokwanisawo kutora zvekare kuti kukanzwa kwesarudzo kunge kuri pamutemo semaoni vedu inyaya iri kumatare edzimhosva. Saka tinogona kutadza kutaura zvakawanda, asi tirikuti isusu pane maitirwo azvaifanira kuti zvinge zvakaitwa. Taitiri vaifanira kuenda kunotsvaka yatingati kotikota muchirungu kana kuti gwaro ravanopiwa nekoti kuti ayo tabvumidzai kumbomira. Saka kureva kuti ivo vekomishoni zvekare nemutungamiriri wenyika nevakapa instruction yekuti suspend election vese vanga vachiona kunge vakatora gwaro rinofamba zvichitevera zviri pasection 235 yeconstitution yenyika yeZimbabwe, nechata mashandiro emakomishoni akazvimirira ega.